Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 3 ndira 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Misa Zimbabwe inoti inotambira mukuru mutsva weZimbabwe Media Commission, asi ichiti vatori venhau vanofanirwa kuregerwa vachiita basa ravo vakasununguka. Kunyange havo vadzidzisi vari kugadzirira kuvhurwa kwezvikoro kupera kwesvendo rino, vanotiwo vari kuchema-chema kuti gore ra2023 richava nani pagore ra2022. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Media Commission rinozivisa kuti radoma Godwin Piri kuti vave munyori mukuru wesangano iri. VaPiri vadomwa kutora chinzvimbo ichi chaiva chakabatwa navabvumai Chinamora, avo vakange vadomwa kuvanobata chigaro ichi zvichitevera kuenda pamujandigere kwavatafatawo namahoso gore rapfuura iri. Mukuru wemisa Zimbabwe Vatabani Moyo vanoti pane zvizhinji zviri kuitika kuvatori venhau munyika, zvinosanganisa mitemo inogoshesera vatori venhau nekusungwa pavo, vachiti kunyange hazvo misa Zimbabwe ichitambira vaPiri, chikuru ndechekuti upenyu hwevatori venhau hurerutswe mukuita basa ravo.
Semisa Zimbabwe tinotarisira uyezve tokurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ivandudzire kubatwa kwebasa rekubatiwa kwenhau nekufambiswa kwemashoko mugore ra2023. Gore rino rakapinda igore resarudzo. Zvazvinoreva ndezvekuti kana tapinda musarudzo, nyika yedu igere kuwana donhodzo munhaurwa dzemaonero atinoita zvunhu, uyezve nekuti vanhu vanodyidzana sei munguva yesarudzo. Chatinowanza kuona ndechekuti vatapi venhau vanogara kuzvuzvurudzwa vachimbunyikidzwa pavanenge vachiita basa ravo. Naizvozvo tokurudzira zvikurusa kuti hurumende itibetsere kuburikidza nemapurisa, itibetsere zvikurusa kumikidza nebazi rinomirira kufambiswa kumashoko, zvakarezve nekomishoni inogadzirwa nedonzvo rekuti ivandudzire kufambiswa kumashoko aya.
Vamoyo, pari zvino muri kushanda henyu zvakanaka here munharaunda yebasa renyu?
Mumwaka watiri uyu tatoona zvokurusa kuti vatape nhamo vari parumana vasvika iyo 32 vasungwa gore kubva richitanga nekuvambunyikidzwa nekurohwa vachiita basa ravo. Iyi ndo nhamba yatakaiwana tichinge tichiona muna 2018 mugore reelection, kasi taisvitsa mugore risati rakwana reelection. Zvinotipa kujunyuta zvikurusa.
Tinoona kuti vaGodwin Piri vapiwa chigaro chekuva mukuru weZimbabwe Media Commission. Munofungei nazvo vamoyo?
Kugadzwa kwaitwa vaGodwin Piri, misa Zimbabwe inovakorokotedza zvikurusa kuti vagadzwa vapinda pabasa. Chatinokumbira zvikurusa ndechekuti vachiona mhuri yeZimbabwe yose nemaziso akafanana kana nemagogorosi akafanana. Takaita dambudziko zvikurusa maonero ekomishen nemaonero evanoita nezvekutsigira basa rekufambiswa kumashoko, zvikurusa patiri kutaura nhaurwa yecoregulation, inova yatinokurudzira kuti ngaipiwe mukana wekuti pachinge industry ichiva entry point through a self-regulatory board, commission yobva yaita an appellate board rinovadarire pamusoro kuti kana munhu asina kugutsikana nekuapindira anondota achindopawo chemo chake kukomishoni. Akasagutsikana nekomishoni ondopa chichemo chake kudarire High Court. Kasi komishoni kuburikidza nasachigaro wayo inoramba ichitaura ichiti toda kuti kuve nemaboka akawanda zvikurusa anenge achinge achicherechedza izvi, kuri kuti paya neboka rimwe chete yatinoti iyo self regulatory board, industry related board. Asi vanoti ngakuti kana pane Herald ngaiite chikamu chayo, kana pane ZBC, kana pane Zimbabwe online community, kana pane MISA, kana pane Zuji, zvaanongodai kuita ndezvekuti indastry iri kuti ngatiungane pamwe chete tiite zwi rakasimba yatinoti iyo ngatiite consolidation muchirumbi. Commission nebazi rekufambiswa kumashoko vari kuti aiwa ngatiputse putse putse tiite zvidimbu 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 yatinotiyo fragmentation. Isu seindustry takataura maonero edu kuti pane patisingazopfuuri kuramba tichinge tichibatirana pamwe chete kana pakasanzwisisika sepatiri kutaura apa, pekuti hatikwanisi kuti tiputse donzvo ratakabva naro rekuti industry kana kuti vabati venhau vane kodzero yekuti vaongorore professionally nhunha dzavo vasati vaenda kucommission. Kana commission nebazi rezvekufambiswa kumashoko vakafunga kuti vashandi havana kodzero iyoyo, isu tichavaudza kuti nayo, uyezve hatingakwanisi kuramba tichifamba nemufambiro watiri kuita.
Avo vange vari mukuru weMISA Zimbabwe vatabani mwoyo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Gadziriro dzekuvhurwa kwezvikoro dzatanga munyika, kwasara svondo rimwe chete kuti zvikoro zvivhurwe, asi vadzidzisi vanochema nerekuti gore ra2022 rakapera vasingaoni chiedza mubasa ravo. Vanoti gore ra2023 rinogona kushayiwa pundutso zvakare, sezvo vari kuti vimbiso zvehurumende hazvina kuzadziswa uye vabereki havana mari dzinodiwa muzvikoro. Zimbabwe yaive nevadzidzisi vangangosvika kuzviuru makumi matatu mugore ra1980 Zimbabwe payakawana kuzvitonga, asi nekukura kwenyika neuwandu hwevanhu pari zvino, sangano reZimfacts rinoti Zimbabwe yave nevadzidzisi vanosvika kuzviuruzana nemakumi matatu nezvishanu. Gore rakapera ra2022 rakaona kunetsana pakati pevarairidzi nehurumende nevabereki nenyaya dzemihoro yevadzidzisi nekukwira kwemari dzezvikoro dzinobhadharwa nevana. Mubvunzo uripo unoti zvinhu zvichagadzirisika here mugore ra2023? Hatina kuwana mukana wekutaura nemutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro kuti tinzwe pamire hurumende negadziriro dzekotoro ino yechikoro, asi Evans Zininga weStudio 7 abata munyori mukuru musangano rinomirira vadzidzisi rekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere kuti tunzve maonero avo.
Tiri kuona tatarisana negore idzva, gore ra2023. Tikaongorora gore ra2022 igore ranga rakaoma zvikuru kunyanya kuwashandi muZimbabwe.
Apa muri kuti chiva chere panoda kuti mumbopatsanangura zvishoma ipapo pabatei zvakare.
Tiri kuona kuti vashandi vari kutambura, varombo vari kuredzera kuita urombo, ende urombo huri kuramba huriko kune suvashandi, wapfumi vachiwedzera kuita wapfumi, vachiita mazimari vanotenga moto ari dzemamirioni nemamirioni, pamwe chete nedzimba dzavari kuwaka dzemamirioni nemamirioni.
Saka mashoko enyu kumhuri yeZimbabwe, vadzidzisi semi nevari musangano nevasiri musangano renyu, ndeyekutiwo kudii?
tiri kuti vashandi rangova izwire dutega tichitambura tiri matiri muzvikona izvozvo asi chandinoda kupa kumhuri yeZimbabwe mashoko andinoda kupa kuvashandi muZimbabwe ndeyekuti mugore ratava kupinda gore ra2023 rava gore rekuti tibatane tiite muonera pamwe tisati vashandi ava ndevekumamaini vachinge vachipopota vari ikoko vachipopotera nyaya yemuhoro isu vashandi vehurumende tiri kune rimwe diwi vashandi vekunjanji vari kune rimwe diwi aiwa
munorevei kana muchidaro vacherapa
zvaakuda kuti tinge tichiita muonera pamwe chete nekuti tatovatoga sevashandi hakusisina rumiriro rwatiri kuwana kubva kuna employer wedu haana hanya saka isu taakufanira kunatsotibatane zvakasimba mugore rataakupinda iri tirwise nhamo yapinda mumusha medu iyi nhamo yeurombo nhamo iri kukonzerwa nevanhu vanofamba vatinoona vanofanira kunge vachinge vaine hanya neupenyu hwedu asi avari kusarudza kusaita hanya saka simba riri matiri nekuti isu varombo tisu takanaka tisu takawanda saka tiri kuti gore rataakupinda iri ngatiitei mubatira pamwe 2023 tinosvika chete maita iyo
munyori mukuru musangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi-ziyambi vari kuramba kuti hurumende iri kupindira mukutongwa kwenyaya yeumiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Sikala. Vasikala vanova nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vakasungwa musi wa14 chikumi vachipomerwa mhosva yokupesvedzera mhirizhonga kunyatsime zvichitevera kupondwa kwenhengo yebato ravo muzvare Mo Blessing Ali nenhengo yeZANU-PF Pius Jamba uyo akatenda mhosva iyi. Vasikala vakanyora tsamba nezuro vachiti vari kurwara uye vanoti kubva zvavakatanga kurwara nemudumbu muna Gunyana vakuru vemajeri vari kuramba kuti vaonekwe nachiremba wavo. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaziyambi.
Kumajere kwedu kunana chiremba tinana machiremba vese nana mazvikokota mafizisheri madhentisti zvese tinazvo saka madhokuta edu basa ravo nderekuona kuti utano hwevasungwa vedu hwachengetedzwa zvisinei kuti une mari kana kuti hauna una dhokuta wako kana kuti hauna kana zvazonyanyisa kuomarara pane zvanyunyutwa zviri kuratidza kuti pane zvavatatu ndo pangazonzi arega titi muunze chiremba wenyu asi kune zvese madhokuta edu madhokuta aka ana mazvikokota saka handisi kunzwisisa kuti nyaya yachona yazonzi vedu vatadza inyaya yei
asi haisi ikodzero here munhu kuti nyangwe ari musungwa ange achiona chiremba waanoda
vasungwa vedu vana kodzero yekuti vaonekwe naana chiremba vavanoda vavo asi vedu vanosungirwa kunge vachiongorora kuti pane zviripo here zvinokodzera kuti titi adaitwe nekuti tikangoti hanzwa musoro hadii zvobva zvanzi chiremba wake ngaauye kunyatsogarikana zvakanaka kune zvimwe zvinhu zvekuti vanosungirwa kuti izvi zvakamira somutsanangurira kuti hanzwisise kana vakaona kuti munhu asi kunzwisisa handisi kuti ndo zvakaitika vanogona kutaura kuti munhu ari kungonetsawo zvake asi vane kodzero yakanyanyisa kuwanda yekuti vaonekwe nachiremba wavo vachizvibhadharira asi zvatinoita ndezvekuti tinoziva kuti handi vese vanogona kubhadhara saka mutemo unonge uriko ndewekuti vedu ndo vanosungirwa kutanga vaone panouya vako vedu vacho vanofanirwa kunge varipo kuti vataure kuti zvavamuudza nezvavaakuudzwa zvakasiyana here.
Touya pane imwe nyaya iri kunetsa yekuti vapihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Vanopikisa vanenge vari kuti hurumende ndo iri kutsika madziro ichiita webhande nebhurugwa nevematare zvapa kuti vasaburiswe mujeri kwenguva yakareba.
kubva zvandaita minista chinhu chandinoziva chinokosheswa napurezidendi vedu ndechekuti haufanirwi kupindira munyaya dziri kumatare. Vanokoshesa nekuremekedza madzidzaro edu kuburikidza nezviri mubumbiro redu remutemo, kuti mubumbiro medu rinotaura nezvekusepareta kana kupatsana kwakaita mabazi ehurumende. Ndo zvavanokoshesa. Saka handizive kuti vanenge vachitaura kuti aiwa hurumende yazoti gareke kubuda pote pote pamwe kune imwe hurumende yavari kutaura isiri yavamunangaa.
Asika takamboona imwe tsamba ichinzi iri kubva kune vamwe vatongi vanenge vainyunyuta kuti hurumende iri kunyanya kupindira munyaya dzemataredzi.
Gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vange vari parunare muHarare. Tabatawo gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie, avo vati kuonekwa nachiremba ikodzero yemusungwa wose.
Ya, munhu anobvumidzwa kuonekwa nachiremba wake kana kisa chikumbiro in terms of the constitution yedu yemuZimbabwe. Constitution yemuZimbabwe inotaura musection 50 kuti munhu ane right yokucommunicata or kushanyirwa nachiremba wake of choice. Saka whether hurumende ina chiremba wayo kana kuti haina, vasikala vane right yokuonekwa nachiremba wavo garachi waona.
Tiri kuonawo vainyora vachigunun'unawo kuti kana magweta chaiwo ari kurambidzwa kuti avaone, zviri pamutemo here izvi?
Zviri kutochikora mutemo kunenge uchiita hurumende, because iyo section yatakubva kutaura iyo section 50 inotaura zvekare kuti musungwa anenge akasungwa ari remand ane right yokuonekwa zvekare na lawyer wake kana kuti gweta rake kusanganisira anzi madoctor. Saka izvi vanonga chiita izvi kuchikora pachena bumbiro romutemo.
Totarisawo panyaya yekubvisa mari yechibatiso. Zvinofamba sei kana munhu achinge asungwa? Munganyatsotsanangura here sei vagarisa mujeri kudai vasina kubatwa nemhosva?
Ya, nyaya yechibatiso inyaya inofanwa kupuwa nedare vachiongorora yatingati because mareasons acho anenge achifanwa aripo. Imwe yacho inofanwa iri yekuti vasikala havafanwa kuva vachiinterfere nemawitnesses. Imwe yacho ndeyekuti vasikala havafanwa kuva vachinzi vachapara mhosva iyoyo zvekare, kana kuti vasikala vachazoonekwa vachitiza. Ofuchi pamaapplications ese aiitwa zvekutadza kuti vasikala havana yatingati propensity yekuita zvinhu zvese izvozvo. Sezvi zvatinongoziva ndezvekuti vasikala vakasungwa kana kuti vasungwa zvakawandisa, and pavakasungwa pese ipapo hapana izvozvo zvingapa chikodzero kuti dare rifunge kuti vasikala vangatize nyaya yavo iyi ivo vasina mbobvira vambotiza before. Saka mareasons ari kutaura magweta, mareasons anopa kuti vasikala vapuwe bell, but dare madaremo emadzimosva ndiwo ari ku ita senge asiri kutarisa zvekare masections edu ari muconstitution anotaridza kuti munhu wese anenge asungwa muZimbabwe ane right yokupuwa chibatiso chebell kana kuti bell in terms of the constitution.
Asi chii chiri kupa matare kuti azengurire kuvapa mukana uyu semaonero enyu vamasi?
Simaonero angu ndiona senge nyaya yakapindirwa yatingati mapoliticians. Nekuti mareasons acho haasi kunyatsomeka kumeka sense zvamuchose, nekuti tinoziva kuti vasikala imwe nyaya yavakasungirwa inyaya yava Blessing Ali. Blessing Ali akashaya, uyezve nenyaya yemhiri jonga iri kunzi yakaitwa kuchitungurisa uko, but vamwe vese vakapuwa bell kunzi kwavasikala. And zvinhu zvinyatsomeka sense kuti kana vamwe vese avo vakapuwa bell, vasikala sei vasiri kupuwa bell ivo vachingove munhu mumwe chete? Saka izvi semaonero edu ndezvekuti pamutemo chaipo chaipo magweta avasikala vaita zvese zvavanogona nezvese zvavanokwanisa kutaura vachipa zvireasons ekuti vasikala vapuwe bell, but zvakuita senge pane amwe maoko ari kubva samwe, zvinova izvo zvinoita senge zvine interference yehurumende.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie, avo vati kuonekwa nachiremba ikodzero yomusungwa wose. yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vakomana zvinhu zvakaoma vakomana paZimbabwe apa, paZimbabwe apa. Hey, saka kana motaura kuti zvichegwa zvangova zvemumba meumwe munhu kana kuti zvangova zvake nehama dzake kati nevaanoshanda navo, vakomana munoti nyaya yakaipa, vakomana nyaya yakashata. Kureva kuti zvese zvichegwa zvakaiswa naMwari munyika yeZimbabwe ndezvoumwe munhu, hazvisi zvevana veZimbabwe. Mwari achiisa zvichegwa izvo akaitira kuti tibatsirike vakomana munyika. Vakomana, chimbogadzirisai nyika vakomana. Umbavha humeita hwanyanya, umbavha humeita hwakunyadzisa chaivo. Zita remunhu richibuda vakomana kuti Ningi Waba. Vakomana, pamuchitsika-tsika nyaya dzevamwe vanhu vanenge vari muZANU-PF vari kuita basa rokuba, vana veZimbabwe, kana imi vanhu vanovhotera ZANU-PF imi kaimi, makashata chaiko, makadyiswa neZANU-PF. Pepukai mani, itai zvinhu kwazvo, itai zvinhu kwazvo. Nyika iri kuondongwa vakomana, zvichegwa zviri kuinda vakomana, zvinopera zvinhu izvi, hazviberekani zvinhu zviya. Vakomana, musadaro, itai zvinhu kwazvo, itai zvinhu kwazvo. Ndatsamwa mani ndiri pano paJohannesburg paMidrand.
Hapana zvaunotaura Ziyambe. Munotarira imwe kuti uyu wabva muimba ipi? Uyu ndokwamai nhere kana kuti ndokwamai guru? Ende mataredzi mosva makadoma ticha. Hapana angambopa vasikana bhero, nokuti kana angodova pabhero munhu iyeye inodoza kuti basa rapera. Hapana angambomupa sikana bhero. Ende chimwe chinhu chandoda kukuvudza Ziyambe, munofarira kuti vana vazhinji dzisare dzava nherera. Vangani vana vangani nherera nokuda kweZANU-PF? Ishirika dzingani dzakakonzereswa neZANU-PF? Asi chamunofanirwa kuziva ndechokuti kudenga hakuna zvokuti ndini purezidhendi kana ndini vhaisi purezidhendi kana kuti ndini mukuru wezvechinyini Ziyambe Ziyambe. Ziva kuti uchaita 6 meters deep pasi. Chamunoda kuuraya vasikana, asi chandoziva Mwari kavasina kuti yesi vasikana hamufi makavauraya. Zivai kuti nyika muchaisiya iyi muchangofavo nyange mukauraya sikana iyeye ari mujere. Munotarira kuti uyu wabva mumba mani? Vangani vakaba vanhu veZANU-PF vari pazhe izvozvi? Vangani vakauraya vanhu vana Munangagwa? Vakauraya vanhu Gukura Hundi paGukura Hundi, asi havasi panze here? Ko vasikana ndio vambopara mhosva yakambokura sei isingagoni kana kuti vasikana vanzi ngavapewe bhero vanogara nemhuri yavo? KuZANU-PF ndo kuna Makororo, Mbavha, Mondi vaburai. Nhasi uyo Jambwa wakauraya Blessing zvodai kugarisa vasikana mujeri.
Ndoda kutaura panyaya yaitaura naZiyambe iyo kai, haina kana musoro kutaura kuti aitaura kuti vane madhokuta avo. Wanzi muiroro wedu kuti madhokuta avo kureva kuti ndeavo iye nana Munangagwa, mazona. Saka madhokuta avo pakutaura chokwadi chaiko chaiko ka ndo vanotofamba vanotonobaya vanhu majekiseni nekuuraya vanhu mumahospital. Ngavaregedze munhu aone kuna dhokuta wake chaiye, ndoti nyaya ichifambe zvakanaka. Bhozi kana tichitaura kuti madhokuta avo ndo vanofanira kuti atanga aona vanhu vozoti kwazi vazotsvaga vamwe vana dhokutari kana vakoni vavo. Hapana inyaya iripo chacho, ari kuvanza chokwadi. Ende Ziyambe da kumudza feya feya kana achizonzwa uti ngaatye Mwari. Ziyambe munhu apinda anoenda kuchechi savata ngaatye Mwari, aive munhu anomira pachokwadi. Ende yaisakangamwa ti kupinda kwakaita basa bwakavo atopinzwa nenyaya yefevha yababa vake sekuru vake. Haikona iye iye hana zvaanoziva, ngaataure chokwadi atye chikuru chachiruda chekuti Ziyambe Ziyambe itya Mwari umurumbidze uve munhu anomira chokwadi, unopinda savada iwe usadaro.
Tanonoka wange Stephen Zini Tonga kandi minge Chris Gande Marvelous tanganya huyo aiwa tinokumoresa izvenyu ivai nebasa renyu rakanaka muindirire nebasa renyu ramunodai kutipa nawo mai munomoresa zvenyu. Imi ndinongoziva mavoisi enyu kuti rindira Jonga rindira Blessing Zulu. Ai nikiwa nemipfunzo munopa vanhu munoratidza kuti aiwa idi mune muchiritera kuti nyika izivire.
Tandoda kuti isusu muendese audio iyi kuna vamangwana muvabvunze kuti ivowo vari kutei havapindire kunyaya dzekumatare uye havasi kupindira panyaya yavasikala. Vamunoti vafakazi kana kuti vakasunga vasikala kana kuti vari kupomera vasikara mhosva havasi vashandi vehurumende here? ende kana vasingapindiro kumadare mapurisa ngaangu miri akazvimirira pasiri washandi wehurumende bozo vafakazi wehurumende kana vachipindira panyaya idzi kuchimenzi hurumende ka bozo nyaya yavo ingori pakuroverera murume uyu chete tarambe ruri kujerisa kada kuziva kuti zviri kufamba sei ipapa nyaya yavo ingori pakuroverera vasikara here kana kuti vafakazi wehurumende vamwe chete ndo vari kutumwa bozo iwo mangwana dzoko kuti hatipindire kunyaya dzokumadare inda vachidaro somurume
Makaterera kustudio 7, tichitefenyura tiri ku Washington DC. Chombo tarisa jiri mumapepa nau anasi. Mu Newsday mune nyaya inoti vaJob Sikala vanyora rimwe zvegwaro vari mujeri rechikurubhi vachipomera mhosva vamwe vebato ravo vachiti vari kushanda nevanhu vakavavharira mujeri kuti vapihwe tumari nekukwiridzirwa mune zvematongero enyika mugwaro iri rakanyorwa musi wa1ndira Vasikala vanoti utano hwavo huri kukura huri kuramba huchidzika mumasvondo matatu apfuura zvinokonzera kufungidzira kuti pamwe vasikala vave nechirwere chegomarara. Shika kumagumo echirongwa chedu vatereri tombotarisa misoro yenhau dzanhasi nisa Zimbabwe inoti inotambira mukuru mutsva weZimbabwe Media Commission asi ichiti vatori venhau vanofanirwa kuregerwa vachiita basa ravo vakasununguka kunyange havo vadzidzisi vari kugadzirira kuvhura kwezvikoro kupera kwesvondo rino vanotivo vari kuchema chema kuti gore ra2023 richava nani pagore ra2022. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande.